manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2025. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemazono munangagwa vanodzokorora kuti havasi kuda kuramba vari pachigaro kusvika 2030. Asi bato rezano PF riri kuenderera mberi nekurudzira kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti vamunangagwa varambe vari panyanga. Vagari vemusha weHighfield nerugare muHarare vochema-chema nekupiwa mvura yakasviba nekanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vadzokorora zvakare mashoko avo ekuti vachatevedzera bumbiro remitemo vachiti havasi kuzopfuura nguva yavanofanirwa kunge vari muhofisi iyo inopera muna 2028 vachitaura pamusangano wavaita nevapepeti venhau vabva kumasangano akasiyana-siyana vaitirwa kumuzinda westate house muHarare nhasi vamunangagwa vati kana matemo avo maviri apera, nyika nebato zvichaenderera mberi nekusarudza achavatsiva, vachiti izvi zvakajeka sezuva. Mutungamiri wenyika vatiwo, ivo vanofunga kuti avo vane ZANU-PF pamwoyo, vanotevera mitemo yeZANU-PF, vachiti kune vamwe vari muZANU-PF, asi mukati memwoyo yavo vasiri muZANU-PF, asi vachipfeka mbatya dzeZANU-PF. Asi pavanga vachitaura mashoko aya vakuru muZANU-PF vanga vachiti bumbiro remitemo richavandudzwa kuti vamunangagwa varambe vari panyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira.
Tora mukuru vati iwo vachazama kuti vandikonvince kuti ndipfuurire sezvavari kuda. Ino ndichazama kuti ndivakonvince kuti aiwa ngatisadaro. Izvi zvinongoreva kuti iyi nhau iri kutaurirana mukati nebato haisati yava nhau yapedza kutaurirana. And zvinoratidzawo kuti tine dhemokrasi mukati mebato redu nezanupf rekuti vanhu vanotendedzwa kuti vataure vachitaurawo zvichemo zvavo zvido zvavo vachizvisvitsawo kuvakuru ende vakuru mazvasekutaura kwavo as a true democrat and leader havangotori mashoko evanhu vongomarasira kure vosaka mavo vachiti ivo I will try to convince varuda kundiconvince kureva kuti mukuru anokoshesa kutaurirana nevatsikiri vacho.
Asi ivo vari kukurudzira vamunangagwa kuti varambe vari pachigaro sei vasiri kutambira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vari mutungamiri webato tichiona kuti akasike kutanga vamunangagwa vachizivisa kuti vachateera bumbiro remitemo.
Chinodaro ndechekuti ivo somunhu wakamakaita vachitaura kuti the voice of the people is the voice of God. Saka vanhu vanenge vachitsigirawo izvi vanenge vachitaura vachiti ivo hane rimwe remazuva tingangodzikwawo chatinoda nekuti zvinoda vanhu zvinosiyana-siyana. Saka isu mubati ZANU-PF tikuratidza kuti hatina chatinorambidza vanhukuda, hatina chatinorambidza vanhukutaura, hatina chatinorambidza vanhukushurira. Zvichiratidza kuti isu mukati memwari redu taaverezere machuwa dhemokrasi.
Asi kava marapira takanzwawo vamwe vakaita savageza vari mubato reZANU-PF vari kuti aiwa mutungamiri wenyika ngaachizorora taakunzwa vaakutotukwa nevamwe mubato zvichireva kuti dhemokrasi yamuri kutaura kai inongoshanda divi rimwe chete.
Vose vageza hapana vavarambidza kuti vataure zvavanoda kutaura. Chakanesa ndechekuti vanhu vakaramba kuti vageza vawanike vari ivo vanotsoropodza mutungamiri wedu weZANU-PF vachivataura zita ravo mukati nemashoko asingavati mukati nemashoko anotsoropodza. Vageza havarambidzi kufunga zvavanoda kufunga, havarambidzi kutaura zvavanoda kutaura.
Asi tingaona here mutungamiri webato va Munangagwa vachiudza nhengo sezvavaita nematore venhawich kuti aiwa musazvinetsa henyu mubato ngamuve nekugadzikana ini ndakataura kare pandimire
ndo ndataura ndikati bato rezvamupiri rine nzira dzavo dzakawanda wanda dzekuti rinoswa iro pakugadzirisa nyaya dzavo saka isusu mukuru kana achinge ataura izvozvi hatizivi kuti mastructures acharesponda nekuchidii pasati pachapawo mhindu yekuchigashira here kana mastructure acharamba achiti aiwa ndavapfuurire
Vanga vari mukuru muofisi unoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vari parunare muHarare nestudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Edi Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Mashoko andamanzwa endi hakusipo kutanga vamunanga vachidaro nonga rikwadaro rushina vachidzokorora mashoko avo asi vanhu vanowanzo kuti action speaks louder than words kureva kuti zvavanoita kauri zvinoitwa zvakanyanya kukosha kudarika zvinotaurwa nekuti tikatarisa panguva yapera iyo pakaita maMP vakawanda wanda vakaungana pafamu ravo nyaya yavakaunganira yanga iyo yeED 2030 pamba pavo chaivo saka izvozvo ndo zvimwe zvinoita kuti vanhu vafungidzire kuti vanenge vari kutaura vachitena left asi vaindicata havo right saka handifungi kuti inganyanya kuverengesa chaizvo kunyanyanya zviri kuvari kutaura izvo asi kana vakatanga vataura vanhu vavanoti ivo vakapfeka jaketi rezano asi vasiri kuita zvezano kana vakatanga vataura navo ivo pachavo nokuti handitiwo mukuru wezano vanodi kutaura navo
asi tingaona here vamunangagwa vachiita zvamuri kutaura izvi kuti vagare pasi nenhengo dzavo vachidziudza kuti aiwa haikonai kukonzera nyonganyonga mubato ini ndichaenda panopera temu yangu
kana zveshuwashuwa vachirevesa kuti havasi kuda kuindirira mberi tivari pachigaro vanogona kuzviita handiti ndo mukuru webato asi zvinogona kuti netsei zvino kuti vakatorega bato ravo richipasa rizo richorivo ivo varipo zvinoreva kuti vanotoda vamugabe vaimbozviita izvi zvazvikanganwa vamugabe vagara vachizvitaura kuti handiti mberi pangaita pamaelections onza konidadika vanhu vachindida dzichakatizidza nechakatanga
tirikunzwa muzano pf ari kuti ibato tinotevera bumbiro remitemo vanhu vanobvumidzwa kutaura zvavanoda
freedom of speech izveshuwashuwa inofanira kukurudzirwa asi pane pamwe paunoona kuti hachati freedom of speech iko zvino handi munoona kuti ive muzano macho vanenge vava kutorwidzana chakakosha kana vanoita freedom of speech ngavaite freedom of speech inoenderana nomutemo sezvozvo handiti pane nguva yekuti apedza temo yake woenda umwe ouya ndo inozi freedom of speech iyoyo pane kuti wonzi ngatipwanye zvakatorwa nebumbo remutemo rakanyorwa nevanhu 93% vakati 2013 constitution ngaite term limits then kuita vanhu vashoma shoma vari mubato vanoti ngatipwanye bumbo remutemo iro rakanyorwa renyika yese kusuta munhu wani ina ndione freedom of speech yacho yakanaka iyi
asi chii chamungaona chiri kunyanyoita kuti bato rezano pf imomo muve nevari kunyanyotungamidza kuti vamunangagwa vaenderere mberi
chokwadi chiripo ndechekuti hakuna zvokuti zvonzi pati kana kuti musangano woti haukwakwasikindira mberi nokuti mukuru uripo iyoyo akaita maprojects saka zvinoitire bato zvenodi ngoita munhu wani nokuti bato zvinoitirwa bato ndokuti rinenge rine vanhu vakawanda ende bato rinenge rine donzvoraro ende bato rinenge rine vanoti ideology or maprojects zvinoreva kuti ari kutungamirira paanobva umwe unenge achingotungamirira achingeta achitumba ndozvisaka zvinzi institutions are more important than vanhu
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Edi Mahembe vari parunhare muSouth Africa nestudio 7. Vagari vemumisha yeHighfield neRugare muHarare vari kuchema-chema nemvura yakasviba iri kubuda mupombi dzavo iyo iri kunhuhwa zvakare. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumazuva matatu adarika, mvura yakasviba kuti ndo uye iine hwema hwakaipisisa yanga ichibuda mumapombi evagari vemuHighfield nevekuRugare ichibva kukanzuru. Muzvare kudzai Chivasa, avo vanogara muHighfield, ndemumwe wevagari vemunzvimbo iyi vanoti havasi kufara nemvura yakasviba iri kubuda mupombi dzavo.
Handichazivi kuti yatiri kuona ichibuda patepi mazuva ano imvura here kana kuti yatova sewage chaiyo kwezi hazvisi kuita. Akomana mvura ngabude mvura yegreen imwe yebreak kunzwa yapairi kutonhuwa sewage pane mweya inowa fish muso unounzwa kutoti mvura iri kunhuwa fish kairi kunhuwa sewage iri kunhuwa fish ipapo chii chakadaro pasina maminitsi inenge yakuta kunge yachena yodzokorora futi tinenge tiri kutourayiwa kabisira nemvura iyi.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vatenda kuti sangano ravo rawana zvichemo kubva kuvagari vakawanda.
kunhuwa kwairi kuita kuri kubva kwaita kuti wagari vazhinji watye mvura yekanzuru zvekuti nyangwe ikazonge yachena hayo wari kuramba waine kutya zviri kuratidza kuti mvura inomwiwa newanhu iri kusangana nemvura ine tsvina dzewanhu wagari vari panjodzi yekugamuchira zvirwere zvinofamba nemvura.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kuti mvura yakasviba nekuti vaigeza matangi.
What happens is because mvura yanga yapasipasi yabuda isipasina nyuwani iri kuuya. Sludge iya yamishonga yatoisa overtime so inoungana pasi yopesera yaita zviya zviya. But it's not harmful of all, but obviously not pleasant to drink or use. Nothing chinotyisa, just mishonga yakangoungana-ungana iyoyo. So as soon as we resume pumping, the water will clear up.
Asi mamwe makanzuru pasi rose kana achida kugeza matangi kana pombi dzemvura anozivisa vanhu kuti vavhure pombi dzemudzimba kuti varase mvura yakasviba kusvika yachena. Kunyange kanzuru ichiti mvura haina utachiona hungakonzeresa zvirwere, mukuru werimwewo sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanokurudzira vanhu vemuHarare kuti vatore mamwe matanho ekuchenesa mvura yese inobva kukanzuru.
Vagari mvura yese yavari kuwana papombi ngava inishuwe kuti mvura iyoyo kana vasati vanwa vaifashaidze, uyezve kana kushandisa mishonga inochenesa mvura yakafanana nechlorine. Nechikonzero chekuti kune mbombi dzinofambisa mvura yetsvina dzinenge dzichiputika dzisingagadzirwe, saka naizvozvo izvi zvaita kuti mvura yedu yemuHarare quality yacho ive nekompromiswa.
Mukutanga kwegore rino, hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti ichaita kuti makambani anoshanda akazvimirira apiwe mvumo yekuita basa rekuwanisa vanhu vemuHarare mvura, basa riri kuitwa nekanzuru pari zvino. Hurumende yaiti izvi zvinogona kuita kuti dambudziko rekushayiwa mvura kana kuwaniswa mvura yakasviba ripere. Asi mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu dzemvura reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti kupa makambani anoshanda akazvimirira basa rekuti vawanise vagari vemuHarare mvura idanho rakaipa chose.
Kune vara rinoti governance rakakurukurwa iyo nevamwe vakaongorora veGIZ neve World Bank vakaongorora nyaya yekuwanikwa kwemvura through privatization nemamwe mainitiatives akasiyana siyana. Ivo vanoti kana privatization yauya haigadzirisi maunderlying governance challenges anganga arimo muguta. Izvi ndo zvinoita kuti mvura izowanikwa yakachena, kwete kuti privatization inounza kuwanikwa kwemvura.
Aka akasike kutanga kanzuro yeHarare ichipomba mvura yakasviba kudzimba dzevagari, sezvo dambudziko iri richiitika pese panombobvarwa mvura, zvichinzi michina inopomba mvura muguta rese inenge ichigadzirwa kuMorton Jeffrey kana kuti paPrince Edward Waterworks. Rimwe dambudziko revagari vemuHarare nderekuti zvibhorani zvakawanda muguta zvinonzi hazvina kuchena. Izvi ndizvo zvinonzi nenyanzvi zvinopa kuti zvirwere zvakaita sekolera, typhoid nezvimwe zvipararire zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona Channel, pa WhatsApp uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page redu patinokupai link yekuenda paVOA Shona WhatsApp channel. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vakapeta nezuro musangano wavo wepagore wechimakumi matatu nesere kana kuti 38th ordinary session uyo wakaitirwa kuAddis Ababa kuEthiopia. Vatungamiri ava vakatenderana kuti vabatane mukukurudzira nyika dzakabudirira kuti dziripe Afrika nekupamba vanhu vayo makore akawanda adarika kana kuti slave trade uye kupambawo nyika dzemuAfrica. Vatungamiri ava vakawirirawo kuti vasimbaradze urongwa hwekuti Afrika ipiwe zvigaro zviviri muUnited Nations Security Council uye kuedzawo kugadzirisa hondo dziri muDRC, Sudan nedzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avanga vari kumusangano uyu vakadzoka kumusha nezuro. Kumusangano uyu kwakasarudzwawo vatungamiri vatsva vemakomiti anomirira Afrika. Mutungamiri wa Angola, vajuao Manuel Lourenco, ndo vesachigaro African Union, wa Muhammad Ali Yusuf veku Djibouti, ndo vesachigaro African Union Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga wa Studio 7, abata vanongorora zvematongerwo enyika, vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice, vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga, misangano wakaitwa we Africa Union uya, hapana chinoshamisira chakataurwa ipapo. Takuziva isu kuti misangano yekungosanganawo zvavo vatungamiri vedzinyika, zvavanongoitawo kana vemuno wemusadhaki. Voonana, vongotaura taura zvinonwisa mvura, zvinofadza nzeve, vodya, vorarama hotera, voboita misangano yavo parutivi, asi chinobatika chinobuda ipapo hapana.
Sei muchidaro vaMbofana?
Muchaona kuti kana even hondo yekuDRC ndo yakanyanya kutaurwa nezvayo kuAfrica Union uko. But ndo kanyaya dzakabhotaurwa neSADC. SADC yacho yakatoboitawo musangano neEast African Community iyo inana Rwanda nedzimwe nyika. Asi hondo iri kungobvira. Tiri kutonzwa nezuro ine kuti ivo veM23 vatobata imwe dhorobha guru rekuDRC ikokoko. Saka vari kutoenderera mberi nehondo.
Asiwo ipo hapana here zviri kuitwa pamusoro pehondo iyoyi.
Kana iva tesekedi vacho kumusangano weSADC havana kuuya, kumusangano weSADC neEAC havana kuuya, kumusangano weAfrican Union vanga vasipo, asi nyika yavo ndo iri kubvira. Asi mutungamiri wenyika iyo anenge asiko. Saka munotoona kuti tichatombozvitori serious zvemusangano zvezvo, takutongobati magentlemen club havo yekuboita maouting, vachiita maholiday, vachingosangana vachitaurawo nyaya nengano, asi pasina chinobatika.
Tinonzwawo kuti vamunangagwa vakasangana nevamwe vatungamiri vedzimwewo nyika kumucheto kwemusangano uyu, savachapo vekuMozambiki.
Ikoko zvekuMozambiki takaona bongozozo rakaboitika mamwedzi apfuura kubva pakaitika sarudzo idzi dzina kufamba zvakanaka newe opposition. Takaona zvakare SADC hapana zvayakaita. Bongozozo rakangoenderera SADC iti yakangotarisa pasina chairi kuita. Chatinoona pachekuti misangano inenge yakuitwa navachapo navamunangagwa ndeyekuti ZANU PF yakangwere yapiwa mhosva yekuti yakapindirira musarudzo dzekuMozambiki.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vari parunare kukadoma naIvanzi Sininga weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopfurikidza mwero kuBenin vakauraya mauto matanhatu nemusi wemugovera kumaodzanyemba kwenyika iyi. Mutauriri wemauto anoti vanopfurikidza mwero gumi nevanomwe vakafawo mukurwisana uku. Vanopfurikidza mwero ava vanenge vachibva kuNiger neBurkina Faso uye ndevezvikwata zveIslamic State neAl-Qaeda. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vari kuita misangano nhasi nevatungamiri wenyika dzekumawirira nezvemamiriro aita zvinhu muUkraine panguva iyo America yave kuwandudza maonero ayo. America inonzi iri kuwandudza maonero ayo pahondo iri pakati peUkraine neRussia uye yatotanga kuita gadziriro yemusangano neRussia wekumisa hondo uchaitwa kuSaudi Arabia. Asi Ukraine inoti inodawo kuva nechekuita nemusangano uyu, ichiti ikasakokwa kuhurukuro idzi haisi kuzogamuchira zvichatenderanwa neRussia neAmerica. Bazi rezveutano rinoti riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kurumwa nembwa munyika. Asi imbwa zhinji dziri kuruma vanhu idzi dzinonzi hadzina kubayiwa majikiseni ekudzivirira chirwere chechimbwa mupengo kana kuti rabies. Murutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Nkululeko Dewa vanoti vabereki vanofanira kuziva kuti vana vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka vanenge vatokanganisika pfungwa nekudaro zvakakosha kunzwisisa kuti havafaniri kuitirwa hasha kana kugara vakasungwa maoko nemakumbo netambo.
Each time a parent comes and mwana akasunga my hand cast kana netambo kana nei, I always say just leave me with, give me 5 minutes, get away. So in caregiving, the first thing iripo is the language. Zvekutaura naye sei, hongu aba motikari akatengesa aita zvese zvaaita. Generation yemazuva ano yekuti abura hombe, munhu uyu ari normal here? Ngatichinjei toshifta masaidi.
Vaenderera mberi vachitiwo mwana ane dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka ahangofanana nevamwe vane zvirwere zvinenge BP neshuga.
Lese mwana uyu akaberekwa ane mental disorder, tinomuvenga here? Because aba motikari akanorovera motikari kana aita anything. Ane flu tinomuvenga here kuti ane flu? Ane COVID tinomuvenga here kuti ane COVID? Uyu anorwara. Munhu ari muaddiction ane chii?
Kubva kuhondo dzakaita seworld war 1 ne 2, mauto enyika dzakawanda aishandisa zvakanyanya zvinodhaka zvichifungidzwa kuti zvaizopa kuti vasanete. Dr. Dewa vati semuenzaniso, crystal meth kana kuti mutoriro waishandiswa nemauto ekuAmerica panguva yehondo yekuAfghanistan kuti vasanzwa hope.
Crystal meth was designed by the Americans ma-1900s. It was meant for the soldiers kuti vapinde mumacountries like Afghanistan. Pavanoti vakatora crystal meth 48 hours or more, they will be walking vachinzwa sekuti vakaguta. Handiti, they won't sleep.
VaCharles Rula vekuchitungiza vati havana havo vana vane dambudziko iri, asi vari kuona sekuti vana baba vave kusiyira ana mai mutoro wekuchengeta vana vari kushandisa zvinodhaka.
Tinoda kukurudzira ana baba vose vari pano, dai zvaidzira timboitawo rehabilitation yaana baba.
Mukuru wesangano rinobatsira vanorwara nezvirwere zvepfungwa nekuda kwekushandisa zvinodhaka rembatira pamwe Trust Amai Kiri Christine Hurukuru Madamombe vakurudzira vabereki kuti vasamanikidze vana kuita dzidzo dzavasina kusarudza vega.
Papo zvakawandisa, emwana aenda kuEngland, aenda kuinvestiti, basi mwana anodzoka ikoko onoatakwa, osodomaizwa, mwana atointrodhuswa kune zvinhu zvanga zvisingatarisiri. Nekuti mwana muintrovert haagoni zvitakura izvi, haagoni kupindapinda, kuri kuendwa kwakunofara, bati yaazvigona saakungoenda. Zivai vana venyu. You can make it in Zimbabwe, you can make it elsewhere. Kushora kuenda overseas mani ndikuti ziva mwana wako.
Charles Feshete, uyo ane degree rokutanga nemasters degree, anoti akavhiringika pfungwa nezvinodhaka asi akabatsirika zvokuti ave kutoshanda. Feshete uyo akashaikirwa naamai vake ari muchipatara anoti rufu rwaamai vake ndirwo rwakaita kuti ashandure tsika yekunwa nekuputa zvinodhaka.
Ndatombosaudza mai vangu, and pandakapinda murehab ndakapinda musi wa 27 November and Christmas year 2022 she suffered a stroke, and all of this according to learn that there are consequences of choices that I took.
Sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kwadzosera nyika kumashure nokuti vanhu vanofanira kunge vachishandisa kusimudzira nyika vave kugara vakadhakwa. Ongororo yakaitwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vaishimewo mugare inoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana 57% vari kushandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwe munyika. Ndakamirira Muharare, ndini ropafadzo mapinidze.
Tinorombo vateereri, nyaya yatakupai inyaya yabva kuna ropafadzo mapimidze iri pamusoro pekurudziro iri kupiwa vamwe vabereki vane vana vari kunwa nekuputa zvinodhaka zvisiri pamutemo. Avo vari kukurudzirwa kuti vatsvage rubatsiro nechimbi-chimbi kubva kunyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa kuti vakwanise kubatsira vana vavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica nhasi, America iri kucherechedza zororo rekuremekedza vatungamiri venyika kana kuti President's Day. Zororo iri rakatanga richinzi Washington's Birthday, richipemberera zuva rekuzvarwa kwemutungamiri wenyika yeAmerica wekutanga vaGeorge Washington. asi ye zvino rave zororo rekutenda vatungamiri venyika vose. Mukuziya nezvezororo iri, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose uye vari muzvinafundo paDeVry University kuOhio muno muAmerica vaElliot Masocha.
Iri izvo rakakosha chaizvo muAmerica nokuti kubvira pakutanga kwaro ranga riri zuva raipemberera kuzvarwa kumutungamiri wokutanga muAmerica George Washington, wakaita zvinhu zvakawanda chaizvo zvairemekedzwa neAmerica nepasi rose panguva iyoyo. Titarisa isu muAmerica, munhu nguva yake iyi ndo pakagadzirwa Constitution, bumbiro romutemo weAmerica, rinova iro bumbiro ratingati isu rakakura rinoremekedzwa pasi pose, rashandiswa renyika dzakawanda kugadzira mabumbiro emitemo yavo ivo, nokuti ibumbiro rinoremekedzwa, ibumbiro rakasimba rinoremekedzwa muAmerica napasi pose. Zvekare ndiyo wakatanga futi nguva yake kuti kunge kuine bhengi rokutanga romuAmerica munomu, pamwe chete nedare guru romuAmerica rakatanga nenguva yaGeorge Washington. Saka saiye wakakwanisa kunge ari mutungamiri wokutanga after independence yeAmerica, zuva iroro rakaiswa padivi richipemberera kuzvarwa kwake iye, pamwe chete nokupemberera zvakanaka zvaakaita iye nomucherechedzo waakapa youtungamiriri hweAmerica neAmerica yacho.
Tinoona kuti zuva iri riri kuwanikwa zvakare richicherechedzwa mushure mekunge mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vachangobva kugadzwa. Iro vhiki rino vachasvitsa mwedzi vave muhofisi. Mungati pane zvavabata here zviri kuita kuti vayemurikewo panguva iyo ino?
Zviri kuita vaTrump pari zvino zvinogona kusayemurwa nokuyemurwa navamwe. Takatarisa zuva roupurezidendi, hamene kuti ivo vachataura vochinyi kuAmerica nepasi rose kuratidza kukosha kwezuva iroro roupurezidendi. Asinopembereravo ivo vaTrump nokuti handiyo nguva yavo yokutanga kupinda, vakambopinda ike zvino rwara rwechipiri. Saka varimovo mukupembererwa kwezuva irori roupurezidendi chiri chiratidzo kana kuvana kuti vanatsokuona kuti basa roupurezidendi iri rakakosha sei. Munhu unokwanisa kuita purezidendi unenge ari munhu wakaita sei, une chimiro chakadini, chinozoitavo kuti ivo vadzidze chinyi.
Muzvinafundo Elliot Masocha, vanodzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kwakari kuOhio. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ini ndoda kuvhunza vanhu vanotsigira ajenda ya 2030. Unotarisa munhu vakaita accident kumasvingo vayavaya vakaiswa maplaster emacardbox. Saka ndozva muri kudiwa 2030 izvozvo.
Kuteererana kuri kuitwa vanhu vezanupevu Joshto the big dog Matos.
Mazorasei kuvana vamusvere avo vari kudiko havachazivi basa ravakaenda kupalamendi. Chavava kuenda kupalamendi ko vava kuda kubira vanhu vachisingatevedzeri mutemo. Zvavari kuita hazvina kunaka mani, zvinorwadza pakuti havasi kuda kutevedzera kuvaka nyika, vava kuda kuiputsa vachipedzera huku pachikumba chechinhu.
Studio 7 makadii yenyu.
Vana baba Geza vasvinura vaakuziva vari raiti. Nyika yese ngatitsigirei baba Geza. Makomuredhi akafira mahara aya, vamwe nanhasi mapfupa avo achiri mumapako makomo. Maise munana uzumba mune mapfupa, mana mutoko, munana Darwin, munana mhingikini mese, munana masvingo, munana brawaio. Mahirosi ese anonzi mahirosi, handiti mapfupa emakomuredhi. Vakafira mahara vamwe nanhasi havasati vatobvuturwa kuenda mumisha. Vana mujibha havana chavati vapuwa. Vana vevanhu vakabhombedzwa mahara munguva yehondo. Nyika ise vebato, nyika ise munhu mumwe chete. Vana veZimbabwe tikabatana, tikamira nemakomuredhi, tikamira nana mujibha nana chimhwido, tirwire kusunungura nyika yedu.
Uyu vamoti mutsvangwa uyu toziva ari mutauriro wezanupiefu. Hatiziva ari mutauriro wemapurisa, asi unotoshamisika. Ndiye anenge achiva kumberi kuti hei vaGeza vane mhosva vakapara vakazombodai vakazombodai.
Tinotenda vateereri tichiti musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutaura nezvemashoko emutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanupf vaemarson munangagwa yekuti vari kuda kuenda pamudyandigere muna 2028 kunyange bato ravo riri kuenderera mberi nekuti bumbiro remutemo revandudzwe kuti varambe vari panyanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Taboka Ncube.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNhlolanja 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Onke siyakwazi ukuthi uJenifani Mswere, uJones Msara, uGarwe nakoZiyambi abakhuluma nge-2030 ngasonto abazibumbeleyo nabona ngokwabo. Yinto yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelisa umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028.
Inhloso yabo ukuthi bagcine bethe umbuso e-DRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wabo.
Abahlamuki be-M23 sebehluthune elinye idolobho kwele-DRC. Kunanzwa usuku lwePresidents Day eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ugcizelele isethembiso sakhe esokuthi kasoze aqalise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028 lapho okuphela khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isekelo sombuso welizwe. Mnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba achiyeneyo eHarare ukuthi lanxa abasekeli bakhe besithi kumele aqhubeke esembusweni kasoze akwenze lokhu ngoba uyawuhlonipha umthetho. Wengeze wathi amalunga ezanu-PF aqotho lawo kumele asihloniphe isekelo sombuso welizwe. Ngesikhathi sethula amazwi la umsakazi we-ZBC wona olawulwa nguhulumende ubike ukuthi ibandla lezanu-PF lizaguqula isekelo sombuso ukuze kuqheliswe umbuso kaMnangagwa. Kulokufuthelana okukhulu kuZanu-PF phakathi kwalabo abafuna uMnangagwa aqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Sisuxoxelwa ke wamela isigaba seBhinga edalela ePhalamende elilunga lebandla le-CCC uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, yena othi uMnangagwa umkhohlisi.
UMnangagwa yabona ufuna ukuthatha abantu abayenza ngani ngabantwana abancane kumbe abayenza ngani izithutha abangazilutho yena nguye yedwa ohlakaniphileyo. Sonke siyakwazi ukuthi uJenifani Mswere, uJones Msara, omathwa ngubani lo owezibhorane, bonke oGarwe abakhuluma laboZiyambi abakhuluma nge-2030 ngasonto abazibumbeleyo nabona ngokwabo. Yinto yakhe, ngoba ngabe kuthiwa khona yinto abazivumbele yona labana abantu ngama-appointees akhe abanye ngabaphiwe izimali nguye. Ulamandla okukwanisa ukuthi ebadiscipline nxa efuna ukuthi ebadiscipline. Kodwa ifekti yokuthi yena uzithulele belokhu besiya phambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajija i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungane elizweni akusamanga kuhle yena ethule engabakhuzi.
Icebo lakhe kuyini kahle kahle emhlonitshwa nxa kuyikuthi ngempela abantu bonaba baka-2030 bathunywa nguye kodwa kwesinye isandla esithi akalaso isifiso sokuqhubeka?
UMnangagwa kathesi lokho akutshiloyo noma engaze ekutsho engasingakamuzwa publicly esola labana abantu, hayi kuyabe kuyukuzama ukusivala amehlo. UMnangagwa ule plani, leyi plani kayiqalisanga namuhla, iplani leyi sinesikhathi eside. Iplani yakhe ufuna ukuba ngukhingi munomtapa, ufuna ukubusa eze ekufa.
UChiwenga umbona ekuvumela yini lokho?
Hayi ambona ukuthi uChiwenga leyana into angayivuma. Because anti abona ukuthi sokungani umbuso sokufuza ukuthi ngomuntu oyedwa, kanti abantu sokufuza ukuthi bebebusa bechiyelana. Vele kunjalo umbuso uyachiyelwana, kula muntu ohlala esikhundleni sinye eze ekufa angani nguye yedwa.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba ngumeli weBhinga edalela ePhalamende ekubandla le-CCC. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi amqotho amazwi kamnangako.
Abantu yibo bona abalesifiso sokuthi aqhubeke siya ku 2030. Kodwa yena njengokukhuluma kwakhe esitsho ukuthi hayi i-two terms zakhe zingakwana uyafaka phansi amatomi. Angikwazi ukuthi abantu bona bangabe bekuthatha kaningi ngakuphi. Lokhu kutshengisela ukuthi umongameli ngumuntu ohlonipha akukhulumayo, njalo ngumuntu ayilokhu ayikhokhona uma esitsho yena is a constitutionalist ukuthi uyahlonipha umthetho. So ngibona ngani okwenza ukuthi azavize intatheli zindaba ukutshela umhlaba wonke labantu bonke isifiso esikuye esokuthi yena ngo-2030 lo lapho yena uma ngo-2028 njengokuthiwa singathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Bakhona Nkomo abathi umnangagwa ukhohlisa abantu lapha ngoba nxa kuyikuthi uqinisile ngabe uyabatshela phela abasekeli bakhe kuzanu PF bachiyane le ndaba ka-2030 le.
Ambontu lokunye ukukhuluma okudlula khonoku akwenza umongameli ukuthi athi yena mina ngima ngesekelo sombuso. Kodwa phela ebandleni ngale ukukhuluma kudla ibandla leli, ibandla lezamthetho ngesifiso abalandeli abangabe bezaso. Kodwa umongameli abesebatshengisayo ukuthi lapha hayi mina ngisakuma la. Kodwa nxa kuyintando yabantu ukuthi le mthetho ikhona like I always say ukuthi nxa ukuthi i-constitution iyavuma ngezifiso zabantu kulandelwa i-constitution ukuthi lokho abakufisayo kwenzakale bangakwenza kuyiwumana yi-democracy. Kodwa phela lapha nisikhathi ukuthi yena umongameli welizwe uthini njalo labantu bona bathini ngezifiso zabo.
Engahlehla umongameli Mnangagwa njengokutsho kwakhe lizakhetha bani njengezanu PF ozancintisa kukhetho oluzayo?
Umongameli wathi wathi khona ibandla lezanu PF kufanele lihloniphe i-constitution. Lapha sisitsho ukuthi thina ngazobe lomuntu esimfunayo kuzaba ne-Congress, abantu bazahlangana ku-Congress, kulapha okukhethwa khona abantu abaphakamisa khona izandla kumbe lapha abantu abanominate khona abantu ababafunayo.
Mnumzana Malaki Nkomo ngowebandla lezanu PF njalo wake waba ngumeli weinsiza edalela ephalamende. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Abahlamuki be-M23 sebehluthune idolobho leBukavu eliseduzane leleGoma abalihluthuna ekuqaleni kwayenalinyanga. Njalo bethembisa ukuba bazahluthuna amadolobho amaningi loba inhlanganiso ezigoqele African Union, SADC, le-East Africa Community zikhuthaza ukuthi bebeke phansi izikhali bekhulumisane lohulumende kamnumzana Felix Tshisekedi. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba abahlamuki laba bahluthune idolobho leli elabantu abedlula isigidi 1.3 million besithi bafikela uZulu ohlaselwa libutho le-DRC. Tshisekedi obuyele ekhaya ngolwesihlanu kungakagqitshwa umhlangano we-Munich Security Conference obuqhutshelwa kwele-Germany uthi abahlamuki laba basekelwa ngile-Rwanda lamanye amazwe. Umongameli Paul Kagame weRwanda uyakuphika lokho. Sekubulewe abakubutho leSouth Africa, Malawi, Uruguay lamanye amazwe alondoloza ukuthula kulelo. Ukuhlaziya okwenzakala kwele DRC uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele.
I-African Union kayila butholayo ukuthiwa leli ngele-African Union lokuthi lilungise izindaba ezingabe zihlupha ezombusazwe kuzwekazi le-Afrika. Okwesibili yikuthi impi ye-DRC nxa sinanzelela kuhle ilembaxa ezithile. Okwakuqala singayibeka njengokuthi yimpi ngesilungu esingathi i-ethnic war. Kungani sisitsho njalo yikuthi ungananzela abantu abahlamukileyo lama-M23 ngamathuthi kakhulu alobudlelwano labathuthi eRwanda kube sokuba lobudlelwano labantu beUganda kuDRC langapha kuRwanda kodwa kade eRwanda yiba babusayo ngemva kokuba uPaul Kagame sebethe bathatha umbuso ngemva kokuka 1994 laphana uPaul Kagame eke waba kubutho lika Museveni ngali belilwisa la uMuseveni la seselinyinto alicatsha besalwisana khona ngaye la beUganda so singakunanzela kakhulu bale support so yikubona ukuthi amandla abakazo zabodle ngenxa yokuthi bale support isupport evele emazweni alamabile ngwaqambileyo iUganda
yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
kutini. Ngempile bafika yini eKinshasa kumbe lapha siyazikhulumela nje.
Ngasi nanzelela kuhle lenkulumo kaPaul Kagame ale ayipisa uthi yena abantu laba bayazikhulula ngenxa yokuthi bayahlukuluze elizweni lakibo. So ngakho ngokunjalo inhloso yabo ukuthi bacine bethethe umbuso eDRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu. Ngenxa yomhlobo wabo njalo kumele kunye sikunanzile ukuthi xa sekukhuluma ngokuthi iDRC minjani ogoma labana labo Kigali babo Rwanda baseduze duze kodwa ngakhayela iKinshasa is about 2000 kilometers away from igoma lesithethe lamayela amadolobha asethethe. So kungafica ukuthi ekugcineni kwakho konke ilizwe ihafu yalo kusiya phambili bazayithatha ngenxa yokuthi icapital eyiyo protestwa kakhulu i 2000 kilometers away from lapha bona bakhona. So bazayolokhu besondela bethathe ilizwe ukuze befike sebeseduzane mhlawumbe lapha uthisekedi la yenganjani angethuka khona ngoba siyakunanzela ukuthi nxa kusiba le mihlangano East African Union community kumbe esadik uthisekedi esikhathini esiningi uyabe ngekhongameli we-DRC. So khonokhana kubunjwa khonaphana esikhathini esiningi kungabe kumeqa kumbe kungabe kuthengisela ukuthi ngala interest labo kodwa ukukhona ukuthi ama-rebels kathesi they are moving forward bayahamba bazawela ukumele ithathe ilizwe lela kancane bazibathina sibise bengasasuseki ekuhlaleni abayeze bezithethe ngoba kathesi njengoba sibabona ukuthi they are marching forward bayangena sibile elizweni.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Mnumzana Marco Rubio, umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukwele Saudi Arabia lapho axoxisana khona lo Crown Prince Mohammed bin Salman ngokumisa impi phakathi kwele Russia lele Ukraine. Umongameli Zelensky uthi akusoze kumise impi le uma ele Ukraine lingaphatheki kunkulumo zokubeka phansi izikhali. Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende wakwele South Africa olubona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Ronald Lamola utshele abezindaba abe-Reuters namuhla ukuba ele Melika kalikaphenduli isicelo sabo sokuba bexoxisane ngezijeziso abazetheswa ngohulumende kamongameli Donald Trump othi bakhahlameza abamhlophe abalakho ukuthathelwa umhlabathi phansi komthetho omutsha okwaba umhlabathi. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uZulu eMelika namuhla unanza usuku lwePresident's Day olunanzwa ngomvulo wesithathu kuNhlolanja. Usuku lolu lwaqala ukuthakazelelwa kukhunjulwa umongameli wakuqala weMelika uGeorge Washington njalo ngomnyaka ka-1968 lwaqala ukunazwa ukukhunjulwa njalo owayengumongameli u-Abraham Lincoln. Lwaguqulwa ngokuya kwesikhathi lwaqala ukunanza omongameli bonke beMelika. Ukuze sizwisise imbali yalolu suku sixoxa lomnumzana Washington Jamela olandela ezombusazwe weMelika njalo esizalwane seZimbabwe esesihlala eChicago.
Usuku lwePresident's Day lusuka kude kakhulu. Lwasuka ekuqaleni khona le emuva bekuselebrethwa i-birthday kaGeorge Washington ongumongameli wokuqala waleli lizwe ndawonye le-birthday ka-Abraham Lincoln. So ngokuhamba kwesikhathi ke agcine ehlanganiswa ama birthday eka George eka njengoba imhla 22 lwahlanganiswa ke lwaba lusuku lokuthi kukhunjulwe abakhokheli bakulelizwe abenza umehluko omkhulu
esingathi luqhubekela phambili luqhakathekisa na kumbe sekulusuku nje olubali kefu kwabanye
hayi ngokuhamba kwesikhathi ngibona sokuyilokho esingathi commercial holiday nje ngoba lona vele lulusuku singathi lulusuku osolusetshenziswa kakhulu kulabo abathengisayo ngabona ama adverts akhona President's Day sale, President's Day sale, lokhu nalokhuyana. Kodwa ke noma luyi federal holiday, aliso yilo usuku oluqakatheke kakhulu. Ngingazi ukuthi mhlawumbe okunye kudalwa ukuthi isikhathi olungaso kuleli lizwe ngithi ngapha iwinter kuma states agodolayo kakhulu. Abantu bayabezivalele ezindlini. So alungeke lufane lamanye ama holidays la abakhona ngesikhathi kushisa abantu bephandle begcwele besenza into ezithiyeneyo.
Ikhona na imikhuba kumbe imicimbi eyenziwayo ekunanzeni lolu suku?
Imicimbi eyenziwayo ngalolu suku isimilutshwana. Kodwa ke ngathi okuvela kuhulumende side bekunokuthiwa lokho kuthiwa yi-laying of the wreath engcwabeni lika George Washington eMount Vernon Virginia nokufanayo futhi ku-memorial ka-Abraham Lincoln.
Umnumzana Washington Jamela ulandela ezombusazwe zeMelika obesecingweni le-Studio 7 eseChicago khonapha eMelika. Kusigaba sezempila kahle uGibbs Dube weStudio 7 namuhla uxoxa lonkosazana Suku Ncube oleklinika elapha abathatha izidakamizwa kobulawayo ngesikhathi kubikwa ukuba baningi eZimbabwe abathatha izidakamizwa kulezi nsuku.
I-rehabilitation yikukhipha, ngingathi kuphosa kufanele ejele ukuthi umuntu umkhipha away from into avele i-habit ayenzayo. So nxa sikurehabilitator siyabe sikunika i-medication. I-medication siyakhanya udokotela uyaqala kukhangele vele sicela sidetermine ukuthi wena uvele uthathani. So umntwana lo mntwana uthatha into etshiyeneyo. Then sesikufaka ku-program kusiya ngokuthi uthathani. So what we do vele khona ikuthi siyabakhiyela phakathi sibatshengise ngendlela ezi-right ukuthi into le eliyenzayo iyalilimaza. Sizame ukuthi sifante entertaining is something else. So basically them away from that local zone, from take them from away from the habit by locking them in and giving them different programs in there for at least 3 months, whereby we require a minimum of 3 months.
Yeah, konapo ke nxa usubavalela abantu konapo kwabe kungahluphi yini babe ngakhathazi ukuthi sebekhanuka kono ukuthatha izinto zabo kumbe labe liphonguba nxa libanike mbijana kumbe kunjani.
Oh no, they do ngoba saphela ba voluntary siyabathika sibathatha by force. Already abafuni vele ukuba khona phana so siyabaforce. Akula muntu ofuna ukuthishwa ukuthi ukhanjiswa rehabilitation ngoba baba upolisa phela bakwenza. Uyabona? So thina singabangenisa phakathi eyami irehabilitation ngikhuluma ngeyami. Mina ngiyabenza bengakhanuki ilokhu ze like kunje ngama gym. Baya gyma. Wesikhathi siyabakhipha ubusinxaso sibatrusta siyabakhipha sibahambise out kokuma outings sileyo siyabawosisa sile entertainment legazibo amale different games. So ziningi izinto esilazo eziba entertainer and then ucounselor uyabuya once a week and then talk to them privately ukuthi ezukuthi bezwa njani every week vele siya sesile program ukuthi bezukuthi ukuthi progress yabo And then it says social worker kona pana, u social worker laye, wabe kuluma labo, ama needs abo, awa advocate layo. Na we good well ama needs, because labo fanebele well ama needs abo. Then it says kuluma laye, sinalis parati wabo la, le family. Then it says locus update family, ukuthi kunje, we scatter thing by reason, the family, the living our letter kona pa. But diet wise, they are the other many of us spoiler.
Was spoiler, honey. I'm still among who was spoiler until
I should like it. I could Ubuza. Ubuza, Baza, as for say 6 times a day. We are going about to Owen, a good tea, imitabai tatayo, Ialambis. We are going to Roma psych meds. Ngoba abanye bakhona njalo ngoba kuma psych meds because into yakho na iqina sidala ama psychiatric problems.
Mhm. Abafupisa ukuthi bekuxhume wena bakuxhuma njani njalo lokuthi isenta yakho leyo kubizwa ukuthiwa kuyini?
Isenta yami kuthiwa yi Valley of Hope Rehab. Ise Southbourne Park.
Abantu bakuthinta njani? Yeah, bakuthinta njani abantu?
Ngithinta abantu bengangithinta enumber ni iUS number yami u-317-519-1473. Area ku directly u-263-78-285-7603. Yi number yethu e Value of Hope. Again 263-78-285-7603. Zonke ze available ku WhatsApp. Eyami yi USA number, but lai available ku WhatsApp.
Unkosazana Suku Ncube isizalwane seZimbabwe esileklinika elapha abathatha izidakamizwa. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eSamelika. Iqembu lesizwe elabesifazane lenguqu elama Mighty Warriors selulubhekise eAngola lapho elikhangelelwe ukungqikilana lelinye lalo kulelo lizwe kumdlalo wehlandla lakuqala ele Women's AFCON qualifiers enkundleni ye Stadio Joachim Dis eLuanda ngolwesine. Asanelisanga ukuxhumana labaholi kumbe abadlali baleli qembu lona elikhangelelwe ukulolonga ubuciko balo kumalanga amabili alandelayo phambilini walomdlalo. Ukuhlazelwa ludaba sithandekile emhlanga we Studio 7 uxoxela umlandeli wemdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube olekhasi lakhe enkundleni yokuxhumana ebulenjini elibizwa ngokuthi Sports Grind with Buhle.
Ngibona ngani isiphansi yokuthi Ncube ezilayo our league ngathi ileague yabafazi isenza upgraded a bit players are now fit compared to ukuthi kudala ileague yethu yayi-on off but last season idlalwe successfully ileague yakhona and players abene-time bese-camp belungiselele indlalo naleyo so angilethemba ukuthi bazadlala kuhle weva goalkeeper ubusi lunga udlala kuhle kakhulu ku-tournament eyadlalwa last year waba wathatha i-golden lapho ngiyamthemba kakhulu ukuthi uzayenza ezikuwayo ama-free foreign best immaculate mzipha ukhona laphana no urubimbo odlala ese-Israeli laye ukhona so yeah and our strikers they're good Ethel was i-top goal scorer tournament so lethembu ukuthi sizadlala kuhle
singathi lona iqembu leAngola lingabe liqine okunganani kumbe lingabathwalisa nzima
iqembu leAngola ngathi ngilandela nje kuma social media awu ngananzelela ukuthi preparation yabo was a bit shaky so I think lapho ngikhona kuzaba affected ukuthi thina elethi iqembu libe lesikhathi to prepare for this match this time around asifunanga ngibizayo ukubona abantu abamankazana bengaphathwa kuhle bawusela idinga last night esend off sibone nje konke kuhamba kuhle izinto kucamp lapho bakhempe khona speaking to the captain unobukhosi she was very confident ukuthi morale is high they are getting all the support from the ZIFA and everyone else eZimbabwe nje ukuthi
lo ngumlandeli womdlalo wenguqu ubuhle benkosi Ncube obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we Studio 7 eGobulawayo. Sobe isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Ngilele Studio 7. Ayishabonga ngonyaka izulu ngathi kungcono. Inkosi isikhumbulile. Abantu bazophila ngoba ngaphandle kwezulu eZimbabwe kusekho okunye abantu abangaphila ngakho. Kodwa ayishabonga inkosi yonyaka. Ngiyabonga ngumasengwa okobulawa iphumule emadonjini.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibonani. Noma nje iy'ndaba zami zingasoze zibe sakhulunywa, I don't know. Kodwa-ke hhayi lami ngilengisike elijikayo kuzanu p f zobohla amanyosi. Thina singabanye abantu esivele esifanele ukuthi singangeli kikho lokhu, sibukele ngoba akudingi thina. Okwezanu akudingi thina. Ku-right impela yekelani bezehlulekele bebodwa ngoba bathi besenza into le lokuzena ukuthi bathathe izanu bayenze ukuthi kungani kuthiwa amanye ama-parties ngama-tribal parties, especially izaphu beqamba amanga. Izaphu ine-90% abantu basempumalanga and saqhubeka saye siyizaphu yadiliza izanu kati vele i-m yabo yokuthi bebenziwa ni-party state kati vele wayengakhulumanga yena ngokwakhe umnanga ukuthi lapha simina sengiyinkosi sengisenziwa ni-party state. Uyagula lokhu.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7. Ngiyacela ikifundi audio yami beyizwe bonke abantu baseZimbabwe. Loba singakhuluma ngohlupho olwenzakala eZimbabwe kuthiwe sivukele upresident. Kodwa akukho kuhle ukuthi labantu abaphukileyo befake ama-box. Siyacela bebe serious bonke abantu be-ZANU-P F bengazodlala ngabantu lokho. Okwenzakalayo kudlala ngabantu straight. Manje basasitshela nge-third term. Hayi, akukho kuhle lokho okwenzakala eZimbabwe.
Kancane Steve, baka-Studio 7 basakazi bethu linjani hayi nasiyaphila.
Cilani like lisibuzele uchuma uGawule noma lathi Nkomo ngathi bonke nje abantu emathebeleleni abakuzana indaba le kuthiwa isiNdebele ofanele sife esikolweni sasafundiswa ukuthi bathini ngayo le ndaba le ngoba sibuloko sibazi ngoba ibhizi nge-30 kuta-30 wathi 30 kamnangaba le nge-30 bathini ngale ndaba le yezikolo ukuthi isiNdebele ofanele sife. Celani besiphendule nje uchuma singabantu bakwaMthwakazi ukuthi bathini into le efundiswa ezikolweni ukuthi isiNdebele sofanele sibulawe. Ma uthi awufuni kubhalisa ishona ukuthi ayi-language yakuqala, sicela besiphendule ngonapho uJoseph lo uMalaki Mpumi.
Studio 7, Studio 7, salibonani. Kanti afundwa ngaphi lama-audio? Afundwa ngaphi? Silalela abanye, eyami kayifundwa. Ayifunda, sibonge bakithi, sibonge uNkulunkulu ngezulu. Sengani uNkulunkulu angasilalela asenzele kuhle esikucela kuye. Sithole izilimo amabele esike siphumule ukuthenga impupho bakhithe emakhaya. Siyabingelela bonke abasakazi. Kayidlalwe phele yami lami Studio 7. Kanti kuphambana ngaphi?
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku-WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla. Sixoxa ngokuxokozela kubandla le-ZANU-P F ngodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esesihlalweni na ngemva kokuphela kwehlandla lakhe ngomnyaka ka-2028. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ugcizelele isethembiso sakhe sokuthi kasoze aqhelise umbuso wakhe ngomnyaka ka-2028. Abahlamuki be-M23 sebehluthine elinye idolobho kwele DRC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube nesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.